manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechishanu Kurume 2018
Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC
Notenga kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanono Kawande ndiri mu Washington DC
ini ndini Evans Zininga ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi
dare rinomisa kugadzwa kwava vulelani kumalo samambo lobengula mukumurututwa kweumambo hweshurudzirwe ndevele kwange kutida kuitwa mubulawayo
Vagari vekumasvingo vanoti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nevakuru vemauto vanofanirwa kukumbira ruregerero kunyika sezvo vakapara mhosva dzekushungurudza vanhu kubva pakawana nyika kuzvitonga muna 1980.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Darere High Court ramisa kugadzwa kwava vulelani kumalo samambo lobengula mukumurutudzwa kweumambo hweyudzi hwechidevele kwange kuchida kuitwa mubulawayo taurai shava anotipa nyaya inotevera
Mapurisa anodzivirira mhirizhonga vashandisa utsi hunokachidza kuti vadzinge vanhu vange vachiimba vari panze pehigh court vakamirira kunzwa kuti dare iri rinoti kudii panyaya yange yakwidzwa zvechimbi chimbi pamusoro pekugadzwa kwamambo uyu mutauriri weroyal crown trust vaefi ncube vaudza studio 7 kuti mutongi wedare vamartin makonese vati kugadzwa kwavakumalo hakufanirwe kuenderera mberi sezvo kuve namambo wemandevele kuri kunze kwemitemo yenyika Vata vasati vaziva kuti vachakwira kudare reSupreme Court here kana kuti kwete kuti vapikise zvaturwa nedare reHigh Court. Nemusi wechitatu, gurukota rezvematunhu vaJuly Moyo vakazivisa kuti kugadzwa kwamambo uku kwaisafanirwa kuenderera mberi. Panguva dzekuma 10 mangwanani, makurukota ehurumende anosanganisira vaMoyo negurukota rezvemukati menyika vaObert Mpofu, mukuru wemadzishe, Ishe Fortune Charumbira nemamwe madzishe mumatunhu eMateveland vange vambosangana kuti vazive nezvenyaya iyi. VaMoyo vati musangano uyu wange uri wekuda kutsanangura madzishe nezvedanho rehurumende asi vati hauna kuzoenderera mberi nekuda kwekuti nyaya iyi yange yakwidzwa kudare.
Mubiro wedu romutemo weconstitution unoti muno munogadzwa chief headman na village heads ndozvo zvatachida kuti tiexplain asi kana pachida kuti pave na mambo mutsva chief mutsva unovuisiwa kuprovincial assembly of chiefs vogara dare machief anogara dare iroro apedza voendisa kunational assembly of chiefs ndo vanogara dare futi iroro kana vavona kuti pane kodzero vanovuisa kuna minister minister aoendisa kuna president mambo ogadzwa ndokufambisa kwavo but ndazoreka kupinda mumusangano nemhaka yekuti nyaya iyi yava kumatare
vamutandazo ndlovu vati havazi kufara nekupindira kwehurumende munyaya yeumambo hwemandevele
ya ndikati these guys vanota kuti mambo avo anoite then kuti mambo wetu anoindo it doesn't need Mnangagwa it doesn't need Obert Mpofu it doesn't need riot this is for the Ndebele people for the culture of Ndebele finish I don't think kuti Shona tribe can be higher than Ndebele tribe so that they can control amaNdebele nxa befuna ukwenza into yabo
pane makakatano agara aripo panyaya yomambo weMandebele gore rakapera varafel chumakumalo vakazviti ndivo mambo mzilikazi the second Masondo maviri apfuura vapita zvide kumalo vakazvigadzawo samambo Nyamandelo Bengula II. Kukuwo mangwana vavulelani kumalo vange vachida kugadzwa samambo zvekare. Ndakamirira Studio 7 Mulawayo ndini Taura Shaba.
Gavhuna weBanga Guru renyika Dr. John Mangunja vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatambira chikumbiro chavo chekuti vambopa mavhiki maviri mabhanga evemabhizimisi anonzi vakaburitsa mari zvisiri pamutemo nguva yekuti vagadzirisa mapepa avo. Nguva yekudzoswa kwemari iyi yange yapera musi wa28 kukadzi, asi zvanzi zvizopetwa musi wa16 kurume, mazita evanenge vasina kunge vaunza mari ozoburitswa pachena musi wa19 kukadzi. Zvinonzi pane nyaya dzekuburitsa mari zvisiri pamutemo dzinosvika churu nezana nemakumi matanhatu dziri kuzivikanwa, dzine mari inosvika biriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu zvemadhora. RBZ inoti kusvika pari zvino ine nyaya zana neshanu dzine mari inosvika mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu emadhora dzapera kuongororwa mari ichidzorwa. Mumashoko kuvatori venhau nhasi vamunangagwa vatenda kuti vapa Dr. Mangunja nguva yavakumbira yekukwenenzera mapepa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata Dr. Mangunja.
Announcement ya vamunangagwa ayanga isiri backed nemutemo. That's why mari dzatoka dzishoma nekuti inonzi externalization pachirungu kuburitsa foreign currency uchiburitsa kunze, but muno muZimbabwe US dollar ndo yamari yemunomu. Iko zvino ndikuda kutopinda musupermarket mpick and pay umu ndikuti unoshandisa maUS dollars po ndo yanyaya yamari yemunomu. So kana wakuburitsa mari yemunomu haikanzi externalization, zvangofana nezim dollar rataimboti naro. So there was no legal clarity on this issue. Secondly, kana pasina legal clarity they cannot be compliance without a law. Chechitatu chataakunzwa manje ndechekuti taakunzwa kuti iyo varume vezana ava ndo vane mari dzangu vakaburitsa dzimwe dzinosanganisa nemadiamonds angu vada kuzvichenesa ivo. So it's an amnesty to themselves. So we are now saying, we are now demanding full disclosure kudomwa kwevanhu vacho vadzosa mari kuti ndanani, because tinoda kuona kuti nyanya idzi ndanani, because we now have evidence kutaura mazikurukota anotyisa muhurumende omu vakaba mari vakaexternalize mari. So we need full disclosure in the best interest yenyika. Hatisi kutaura prosecution, tinongoda full disclosure. Zviri kuitwa zvisina legal framework. Chisina legal framework hatisi binding. Zvafana nemutemo weindigenization wari kuti vakabvisa. Indigenization Act ichiripo pasection 3 ichiripo.
Ko nyaya yekuti vanhu vanenge vasina kuunza mari vanozoburitswa mazita avo zvingabatsira here?
Izvo zvinobatsira, it's a disincentive, but let's be very clear kuti vanhu vakapara zvemhosva zveshuwa, because kana vanhu vatina kupara mhosva pane mutemo unonzi defamation wekuti wasvibisa zita remunhu. So let's be clear kuti tikutaura nezvechii. Let's be very clear. So we are for publication, but publication yacho must be based on a legal basis. Nechokwadi.
Avo vange vari vatendai biti vanotungamira bato rinopikisa rePDP. Todzokera iko zvino tinzwe gavhuna veBanga Guru renyika reRBZ, Dr. John Mangudya.
Toti wani, juu prosa katangwa ipere. You know kuti baum, some people were going through the banks, and itika, because they were going through their commercial banks, ima banks might not be, still not be able to submit the app. Submission with the deadline of 28. So, Dokupan, you can already say the performance of Anaka. And that one was Anga South ahead the call, the amnesty actual. It means that Musa 19, as the president said, will then be able to publicize my companies in Nevano, was now with the amnesty. When you over, then the law will take its course after that. But under Apuanga Wandaka.
Asi muri kufara here nehuwandu hwevanhu vatambira kurudziro yehurumende?
Zvikuru dai 50% is not a bad number, and it means that dai pasina zvakaitika, dai pasina zero sambo yasauta submit. So definitely a return positive that way is a positive thing. It means the people are happy ne amnesty. It means that we are now building our own country. It means that we are there to ensure what is in compliance. So we are happy, quite happy.
Avo vanga vari governor we banga guru renyika re RBZ Dr. John Mangunja vachitaura na Blessing Zulu vari parunare kuHarare. Vagari vekumasvingo vanoti mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa pamwe nevakuru vemauto vanofanirwa kukumbira ruregerero kunyika sezvo vakapara mhosva dzekushungurudza vanhu kubva pakawana nyika kuzvitonga muna 1980. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Matoko yakabuda apo vagari vanga vachinzwa kubva kucommission National Peace and Reconciliation Commission kana kuti NPRC iyo iri kupinda matunhu ichinzwa zvinofungwa nevanhu panyaya dzekuregerana pamwe nekugarisana murunyararo. Mumwe wevanhu vataura pamusangano uyu Pastor Kuraone Mutimwi vati kuti nyaya dziyananiswe zvakanaka mumaruwa. Vamunangagwa vanofanira kuratidza gwara nekutanga kumbe varuregerero kuitira kuti veruzhinji vagoona kuti hurumende iri pachokwadi mukuda kupodza maronda evanhu vakashungurudzwa mune zvematongerwo enyika.
Then ndoda kutaura mhosva the power of story. Ndinoda kutaura kuti kana mwana akadonha murodhumu usiri wamudonhedza umuti sorry. Mwana wato sumu kwa toku kisa mwabuo para mtu wa jisori. Ime sori ayuwe no kuti ndiwe wakatanganisha. Ime sori ino uwe no kuti unupo zine kuti unonyala za kulara. Saka tuliko kumbira kuti wamuna unaba president wenu. Wariflengi zinewa kumye masoja chimilila kuti brigade na kuru kukukula unti. Wachimilila o wakuna kukumbira bani kutu nyokuna kukuti wanani Zimbabwe wata waziwa.
Vasano makaya vatiwo kana mutungamirira apedza kumbira regerero commission inofanira kuona kuti vakatorerwa zvinhu zvavo mumhirizhonga yezvematongero enyika vadzoserwa uye vakaponda vanhu vatongwe vapikire mhosva dzavo.
Saka isitori kuti commission iyi isitomudze nyaya dzese inspector dzakatonge dziri mumapurisa dzikapuwe madokumenti maarara awatiwata. Saka izvezvi mapurisa akatoti ndimukoma wangu ihama yangu kwakusindika kana kwakuzvisiya. Saka commission iyi ngaizvisumudzire nyaya idzodzo dziitwe dziri pakaorowa munhu nemunhu muripo wemunhu munyika ino unozikanwa kunzi wakaorayai iwe muri kwacho nambe 15 choitwa vanosvitisa mafoi ndozvaitwa arikona kuti taregerana iwe mukadzi wacho uchinaye wakatorimo kuregerana kurudziko tostera zvinhu zvomunhu wakatorera wakatora mukadzi womunhu wakadai.
Izvi zvatsamwisa vatsigiri vezanupf nevechidiki vachibva vatanga kuita ruzha rwakanganisa musangano kwenguva yakareba vachiti mutungamiri wavo haana chikonzero chekumbira ruregerero. Musangano uyu wazoenderera mberi mushure mekunge vatsigiri ava vabuda. Vaimbo vasadyaro wevarwi verusungunuko mumasvingo vatendeukai chinooneka vati kana vanhu vachida kuti vamunangagwa vakumbire ruregerero commission inofanira kuudza vachena vakapamba nyika kuti vakumbirewo ruregerero nekuti vakashungurudza vana vezimbabwe.
Kana titarira history yeviolence tikaitarira zvataurwa nemutaura abva kutaura tikaitarira tiri muzvidimbu chidimbu chimwe kechiresa ngatitangirei kwayakabva tichiuya tichiona kuti zvakaitwa apa ndezvipi. Kana pachitiwa apology potangirwa ikoko apology yacho pane hondo yakaitika yatoziva yakaitwa nacomrade avo yakaitika muchimurenge ini ndiine victim you see ruko rwangu zvarakaita. Kana mukangotaura chete nehistory yegukura hundi musingataurawo nezvangu and I'm sterile now anditi because of that war and if you don't talk about that
asi vatichaona maradze vati hazvina maturo kuti nyaya dzakaitika munyika isati yawana rusungunuko dzitariswe nekomisheni vachiti panodiwa nyaya dzakaitika pava nehurumende yevatema.
Pane vari kuti ngatitange kure kuna nambuya nehanda vanasisi John Rock if they are there please them to book zvimuno zvatotarisa nguva tichiti ngatitaure kuti mbuya nehanda as if vanhu vakavauraya kana kuti vakatorera mbuya nehanda ngombe dzati are they still existing. Yes. So if you report a good, vamunangagwa zvavakauya
100 days dzavo idzodzo vaifanwa kunge vakasunga vanhu vose whether ndewe MDC kana kuti weZANU PF wakaita perfect vale nokuti nyika ina isiyo munhu ndedu we cannot allow people.
Mutevedzeri wasadyara weNPRC amai Lilian Chigwedere vati commission yavo iri kutora pfungwa dzevanhu kuti vawane mafambisiro ebasa rekuyananisa vanhu vakakanganisirana. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandhi Maramba.
Makateerera kuStudio 7.
Tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mapurisa mashanu afa, vamwe vatatu vakakuvadzwa mushure mokurwiswa nevanofungidzwa kuti ndevanopfurikidza mwero veAl-Shabaab. Vanopfurikidza mwero ava vavisa muzinda miviri yevanochengetedza nyika muguta reMandera riri kumaodzanyemba kweKenya kumuganhu neSomalia.
Mapurisa ekuIsrael abvunzurudza mutungamiri wenyika vaBenjamin Netanyahu mibvunzo kekutanga maererano nenyaya yeuori mukambani huru yezvekufambiswa kwemashoko yeBizak. Nepenyuro yemauto yati vaongorori vabvunzurudza vaNetanyahu mibvunzo mumba mavo nguva iyo mudzimai wavo anga achibvunzurudzwawo kune imwe nzvimbo.
MDC Alliance yadoma vaNelson Chamisa kuti vakwikwidze chigaro chemutungamiri wenyika zvichitevera kusheya kwava Morgan Tsvangirai. Patricia Mudadigwa anotipanya iyi.
Vashitaura mushure memusangano weNational Council yakaitwa nezuro, mutevedzeri wasachigaro weMDCT vaMorgan Komichi vakati vagutu vakamiswa basa vachipomerwa mhosva yekuburitsa mashoko anopesana negwara remusangano.
Mutauri webato vagutu vaiswa pasuspension vambomiswa basa vakamirira kuzotongwa neDisciplinary Committee.
Asi vagutu vati zviri kutaurwa izvi ndezvemugotsi matsuro, vachiti bumbiro remutemo harina kutevedzerwa pakaitwa musangano wanezuro.
Izvi ndakangozvihwawo pepa nhau andaiverenga nhasi, ndikazviverengawo pamaWhatsApp group, ndikaonawo pastatement yakabudiswa nebato. Asi pari zvino hapana mwadhi kana kuti tsamba yandapiwa yesuspension, saka pamutemo chaipo chaipo ini kana ndisina tsamba yesuspension handitombozivi kuti suspension yachona isuspension yezvechii. Mhosva dzandinonzi ndakapara ndedzei? Masection akashandiswa econstitution yebato kundisuspenda ndehapi? Handizvizivi nokuti handina tsamba yandakapiwa. Saka ini segweta ndinoti handina kususpendwa kusvika patime yokuti ndinotaridza mwadhi. Ndinopuwa tsamba inenge ichinatsopatsanura kana kutsanangura kudedemura kuti gutu wasuspendwa neNational Council. National Council yakususpenda in terms of section or clause chakuti chakuti yeconstitution.
Nokudaro vagutu vanoti ndo vacharamba vachitaura vakamirira bato.
Zvakasimba ndirikuramba ndiri mutauro wevatao ndichitotaura ndichinyora nokuti hapana chinondirambidza pamutemo kuti ndiite izvozvo. Kana munhu anenge afunga kuti ndatyora mutemo enga achitora zvinovo bvumirwa nomutemo kuti gutu watyora mutemo, kwete kungotaura kunge tiri mubhawa ka kungota kususpenda tisingatevedzeri mutemo pasina tsamba yesuspension, pasina kana chiripo chinotsigirwa nebumbiro reMDC kana kuti MDC constitution. Saka pari zvino ndichitaura newe kudai handitorina tsamba, handitombozivi kuti suspension yanjandei, ndongohwawo zvichingotaurwa. Saka tongoti vanotaura ngavataure zvavo, hanzi muromo wazarirwe nerwizi. Inditoripo ndiriti.
Munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi vachiti musangano wanezuro wakavarambidza kutaura vakamirira bato munyaya dzakadai. Hatina kukwanisa kutaura namaita Bita Kumalo au varikunzi ndo vakufano bata matomo avagutu kutinzwe divi ravo panyaya iyi muMDCT mune kusawirirana kwekuti ndiano tora chinzvimbo chevaimbo vamutungamiriri webato zvichitevera kushaika kwakaita vaMorgan Tsvangirai mwedzi wapera musangano weNational Council wakaitwa nezuro wakasarudza vaNelson Chamisa kuve mutungamiriri webato azere asi vamwe mubato iri vakaita semutevedzeri wemutungamiriri webato Muzvare Tokozani Kupe vanoti panofanirwa kuitwa Congress yechimbi chimbi yekusarudza mutungamiriri webato mutsva Muzvare Kupe vanoti ndivo vakafanira kubata chigaro chemutungamiriri webato kudzamara vaenda kuCongress mushure memwedzi gumi nemiviri ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Thomas Chiripasi.
Avo vanga vari mutauriri weMDCT vaObed Gutu avo vanonzi vakambomiswa basa vachiramba kutaurira vakamirira bato vachiti musangano wakaitwa nezuro hauna kuitwa pachitevedzerwa bumbiro remitemo yebato ravo. Inyaya yatapiwa na Thomas Chiripasi. Tichiripa MDC toenderera kuneye MDC Alliance ya doma va Nelson Chamisa kuti vakwidzwe chigaro chemutungamiriri wenyika zvichitevera kushaya kwa Morgan Tsvangirai. Patricia Mudadigwa anotipanyaya inotevera.
Pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi, mutauriri weMDC Alliance vaWashman Ncube vati vane chivimbo muna vaChamisa kunyange hazvo muMDCT mune makakatanwa munyaya dzeutungamiriri webato iri.
I am happy to announce that MDC Alliance principals
ndine mufaro kukuzivisai kuti vatungamiri vemapato ari muMDC Alliance vawirirana kuti Advocate Nelson Chamisa ndivo vachatikwikwidzira pachigaro chekuva mutungamiri wenyika patiri kupinda musarudzo.
VaChamisa vatiwo vanonzwa kuzvininipisa zvikuru nebasa guru ravapiwa nemapato avari kushanda nawo.
Kutenda Mwari, ini ndinotenda Mwari nekuti chinhu ichi chinogona kuitika chete. Mwari vari vanokonzera kuti zviitike saizvozvo. Haisi nyore kuti vanhu vakuru vati iwe mudiki chiva mukuru. Zvinondipa kuzvininipisa asi kutenda Mwari nokutendawo vanondionawo kuti ndinge ndichitungamirira. Haisi nyore kunzonzi mutungamiri ibasa.
Pamwe nebudiriro.
Isu tine zvinhu zvitatu. Chokutanga, shanduko yakakwana izere, kwete gama reshanduko kana chigwishi cheshanduko sezvanga zvichiitwa navamunanga kwakuti shanduko inongovapa muromo chete pazviito hapana shanduko. Chechipiri, toda kuti vanhu vaine mukana. Munhu wese anofanira kuwana mukana wokuwana basa, mukana wokurapwa, mukana wokuenda kuchikoro, mukana wokufara, mukana wokuroora, mukana wokuroorwa. Munhu wese ngave munhu ane mukana. Bereka mukana wako kumusana, bereka mukana wako katundu kako kemukana. Vamwe vachiita masvinga emukana.
MDC Alliance yakumbira uregerero kuvatapi venhau vakashungurudzwa nevatsigiri veMDCT. VaChamisa vavimbisa kuti vari kuongorora nyaya iyi vakati havawirirani nekushungurudzwa kwevatori venhau. MDC Alliance ine mapato manomwe anoti MDCT, MDC yavaNcube, PDP, Transform Zimbabwe, Zimbabwe People First, Multiracial Democratic Party neZANU Ndonga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Yashika nguva yekuti timbonzwa kuna Marvelous Mhlanga zviri kuitika pa social media nepa Facebook pedu.
Regai timbonzwa zviri kutaurwa nevatsigiri vedu vepa VOA Facebook page yedu yeshona nevatsigiri vedu vepa WhatsApp.
I am going to go to the Pretoria. I am going to go to the Pretoria.
kwa chose, mwakona kwa chose. Chikuru ndo chikuti, tinokuta mabasa, tinokuta kuti makampani avure, tigone kushanda, tigone kumishati no shanda, maindustri avure, tigone kushanda, wose, tigone kushanda, wose, tigone kushanda,
wose, zimwe nyika wo. Ini ndi William Murundi, mungiri Harare. Ndi kudakuta orapanya hae, 100 days za, nakata orwa na president, jikuti, sio za zapera kudai. Mochisha, achiri kufunga, kutuwecha sei, minya hae, 100 days, zapera, pasina, zakati ona, zakabidili, asemate orarai. Nifunga kutilizo, sibeni wa chini ya tukusimbi, sikatia, sikuti, warandu waka pata, waka pata, nangasa, kasimba kuti, wafambe ni mtima kia, sikuti, wana wawani usio kuita, mainja, kiri atange kushanda, bine wa chita kutifade, kutiu, upenyu, wadu, ute, sakanaka, nukutu, upenyu, uamba, usito, uma, sakanyanya, mapresa, kiramba, sikuira.
Kana musati mafarira Facebook page, yedu ye Shona, endai pa Facebook, mocha aga pakanzi VOA Shona, mojanya pakanzi like, ini ndini Marvelous Mshanganya huye, ndini mo Washington.
Makundano anga akamirirwa neveruzhinji pasi rese International Cricket Council World Cup Qualifiers ari kupfungawo dzautsi svondo rino. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Makundano aya ari kubaka moto nesvondo apo Zimbabwe iri kupinda munhandare kusangana neNepal. Mumutambo uyo mashevrons anofarira kukunda kuti varambe vaine mukana wekuenda kumakwikwi ye 2019 World Cup ayo achaitirwa kuEngland neWales. Zvikwata zvipfumbamwe: Afghanistan, Papua New Guinea, United Arab Emirates, Ireland, Netherlands, Hong Kong, Scotland, Nepal, West Indies neZimbabwe yacho zvere kurwira nzvimbo mbiri idzo dzakasendekerwa zvikwata zvisiri pazvikwata zvinomwe zvepamusoro-soro murongwa we International Cricket Council, WEMA ODI rankings. Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neAfghanistan, Hong Kong, Nepal neScotland. Afghanistan iriyo vangorori vemutambo uyu vari kuti ndiyo ichakunda mugungano iri. Aimbove captain wemachevrons Hamilton Masakadza anoti vari kutarisirawo rwendo runofadza achiti iye vanofarira kukunda Afghanistan iyo yanga ichivanetsa zvikuru kana vachida kubudirira mugungano ravo nekutora rimwe rematikiti maviri eWorld Cup aya.
Rwendo urwu tiri kurwona rwakakosha sereki kwatiri and tinoda kuita kuti titambe zvakanaka tikwanise kukunda timu yakaita seAfghanistan yanga iri kutinetsa mazuva ose aya kuti
asi makundano akadai mutambo wekutanga ndiyo unoratidza nzira inenge ichitorwa nechikwata chega chega zvekuti Masakadza anoti mutambo wavo wekutanga neNepal nesvondo muQueen's Sports Club ndiyo uchavaratidza kuti nzira yavo yakananga kupi.
Chinangwa chini ndechekutanga takunda pekutanga apa takunda pekutanga tozoenda tozoenda tichiona zviri pamberi.
Musi mumwe chetewo Afghanistan iri kubandana neScotland, Papua New Guinea ichisangana neUnited Arab Emirates. Mumwe mutambo uriko musi uyu uchange uri pakati peIreland neNetherlands. Pamakundano eWorld Cup gumi nemaviri akaitwa, Zimbabwe yanga ichingoenda kumakwikwi aya isina kurwira nzvimbo yacho asi veICC vakatandura mitemo. Makwikwi aya ayo aimbove nezvikwata gumi nezviviri adzikiswa kusvika pazvikwata gumi uyezve zvikwata zvinomwe chete murongwa hwemarankings nevemunyika munenge muchiitirwa makwikwi aya seEngland ndivo chete vanokwikwidza vasina kurwira nzi. Tichitarisa kuti pane zvikwata zvakasimba zvakaita seWest Indies neAfghanistan, Zimbabwe inofarira kutamba kudarika zvavanga vachiita mazuva ese kana vachida kubudirira kuenda kuEngland. Zvichakadaro zvikwata zvenhabvu zvina zvemidlands FC Platinum, Shabani Mine, Chapungu neNitrat zvire kusangana mumandava stadium mumakundano ekuunganidzira mari mhuri yemubati wepagedhi weChapungu Roy Madzingi uyo akashaika munandira. Mazingi akashaika mushure mekurwara kwenguva refu panguva iyo mitambo yenhabvu yaive yaenda kuzororo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tichakupai chirongwa chelife talk na 8 PM pantiri kutarisa mbonga mpopoto iri kuitika muMatevele land vanhu vachirwira umambo rwerudzi rweMandevele. Ndinokuonekai nemufaro, ndini Evans Zeninga.
Ini ndini Tanonoka Wande.
Sokuisika tisendaba ku VOA Ndebele.